mkuu akashinda honorable Sabitha national chair wedu na honorable senator Chepiso Mpofu tangataenda kunovaona shinga kuti nyaya yavo iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobva ndichienda pachikeni ndichino zvakakusha ndichienda kumba. Pandakasvika kumba vanhu ava vainditevera vanga vakati wandei vanotosvika kuma 15 saka ndakashandisa tekiniso wacho iwoyo. Ndichisvika kumba ndiri pagedhi vakabva vabuda vakawanda vanga vakatakura kufuti maAK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya ndasina chance yekuti ndimbo asi vakangosvika vakangonditora ndovandisa mumota dzavo. Ndikararisa vakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo vakabva vandivhara kumeso. Ndobvataenda takafamba distance inokwana ngomwe 30 kilometers out of town. Ainge itwas along Matopos Road. Ndokwavakasvika ikoko ndikatochewa ndakarohwa pasitsoka ndakarohwa kumusana kwezi handikwanisa kufamba izvezvi ndichitaura. Ndobva ndigera bhuti rangu mumwe akatouraya bhotoro saakandigera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Aibvunzawo information yekuti muri kushambisa sei MDC nyaya yemademonstrations zvii zvamuri kuda kuita maplans enyu. Vachibvunza kuti ndananani varipo tanisa ari kuti ari kuya rini saka vaidawo information yakawanda wana anything ndechitota news ngatoita razet vapedza ipapo vakandidira nemvura vakanondidhamba pane imwe ploti kudhuze nekukoni vanga vandisvika ndashatiko. Ndikasaro ndakapfeka shoti ndaitotadza kufamba ndakatoza zvekufamba ndichinyengerera ndikaona imba yanga iri padhuze. Pandakasvika ndikanowana rubatsiro munhu anga ari papo akandipa mbasha vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Ndakanga ndamhangara asi chandandakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjection saka handisati ndakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa. Kana ndazoita zvakanaka ndikwanisa kuenda kumapurisa.